Mudzimai uyu amai Constance Duchess Makoni vanoti vakanogara kukuwadza na6 nevabereki vavo pamwe nambuya vavo sezvo pakange pasina munhu aikwanisa kuvachengeta panguva iyo zvinhu zvainge zvisina kumira zvakanaka muzvipatara. Amai Makoni avo vakamboshanda semutori wenhau vanoti mushure mekuona kuti vatatu ava vainge vabatwa neflu yakasimba vakaronga kuendesa vabereki vavo pamwe nambuya vavo kuti vanovhenekwa kana vaine chirwere checovid-19 asi baba vavo vakaramba kuita izvi.
Ndakasvika ndikanovatora mama nagogo ndobva baba vati ivo vaitonzwa zviri nani, flu yavo yanga yakutopera, saka panga pasina chikonzero chekuti vaende ivo kunotestwa covid. Saka ndakatora gogo namama ndobva taenda kucouncil pafire brigade apo pakasvika vachanotestwa covid. Saka nenoo ndakabva ndatoti ganditestwa bhozi vanga nematest kits akawanda. Ndobva tabva pepe because kwanga kusina kwekuti tinokwanisa kuvaende kuhospital kana kupi. Takatopfuura nepawest end andisvikanzi covid certificate. Ndo wiki iroro rainesa macovid certificate series and ndo wiki rachona raizonosvika July 31 pakanga paine zvaida kuitira pai. Saka kufamba kwanga kwakuda kutonetsa ipapo, so ndakabva ndabva ndatobva tapinda mushop tikangotenga tenga maonions magari ginger zvakangowanda wanda. Ndobva taenda kumba Tuesday ndichivafonera gogo vangu vachitaura kuti hapana chiri kumbochinja, ndikurwadziwa aba tiri vari kunzwa muchest. And then mamawo vangu vakuti handisi kunzwa mushe. Andizi wenzeyo babawo vakuti navo havasi kunzwa mushe. Ndikati kopa takaenda nezuro maita hamusida kuenda nochiswa muraiti. Vakati handisi kumbonzwe mushe.
Amai Makoni vanoti baba vavo avo vairatidza kunge vaive nani pavatatu ava vakazobatwa neurwere zvakasimba. Vanoti vakaedza kuendesa vatatu ava kuzvipatara asi hapana chipatara chakada kuvatora. Amai Makoni vanoti vakaedzawo kutsvaga vakuti vanochengeta varwere vachigara pamba pavo asi pavaingoziva kuti urwere uhu hwaiva hwecovid-19 vakuti ava vaibva varamba.
Babo vangu vakandifonera makuseni vakati inini zvandiri kunzwa. Ende vaifona vachikosora vanga kutaura vachikosora zvekuti saka vachikutaura kwavo kwangu vakutonetsa. Ndisaionawo pafoni vakati inini zvandiri kunzwa hazvisi kuita. So takabuda kunoku nemurume wangu kuti vatatanga kutsvaga hospital. Takaenda pawest end. West end vaya toti covid city kana pasina covid certificate hatitori. Vataenda pasand ends. Sand ends yange isirinyatsovhura mazuva achona iwayo. Enda pahealth point yapana Seagrave. Vataenda ipapo vakatoti pakatozara nevanhu vecovid. Ndobva tatobva rinoti hapasi sina chekuita regatitiende kumba. Saka pane list yemedication raitenderera pasocial media. Ndobva taenda pafarmasi vachangonotenga medication iyoyo vanhu vese vari 3 vakanga vari kukumba. And then hanzvadzi yangu ari kwarowo aingoti iye anga asina sense of smell, asina sense of taste. But he was okay because munhu anga zvekusumudza masimbi saka akanga atori right. Ndobva Thursday yatitanga kutsvaga nurse aid because inini ndine vana vadiki saka ndaityira kuti ndikaenda ikoko ndozobva ikoko ndichidzoka kumba ndichidii vana vangu ndinoita sei. Ndaingotyowo ndichingotyirawo chero noupenyu hwangu chero chii. Saka takatanga kutsvaga nurse aid. Nurse aid iyoyo vataiwana ukangoexplaina macovid symptoms aha munhu obva atotya.
Amai Makoni vanoti mushure mekushaya vanhu vangabatsira vabereki vavo vakatora danho guru rokusiya murume wavo nevana kumba kwavo ivo vachibva vatanyira kumba kuvabereki vavo kukuwadzana 6.
Vakanga ati hasi kupinda ini ndopinda iye oregeza kupinda kuitira kuti kuitira vana ekuti whatever chaizoitika vana vaisara nemunhu wani. Vandabhoilisa mvura pamoto vandaisa vataisa inonzi tsunami. Ndobva tatora gogo kwako vaisa magumbezi. Gogo vanga vakusataura zvinonzwisisika vachingohumana vangongotaura zvese zvese. Tavaisa mubedroom magumbezi mama vasiita zvatema vaifema and vachiti vachazwa kuti mama munhu ane mwiri muhombe zvekuti ende vane BP yakanyanyisisa. Gogo munhu angasina hake mwiri asi gogo vanga vane I think 81 years then voita BP voita diabetes.
Amai makoni vanoti pavaichengeta vatatu ava havana kurara kwemazuva matatu aitevedzana vachiita zvose zvavaiudzwa kuti vape varwere ava zvaisanganisira kufashaidza mvura yokunatira nezvimwe uye ivo kugara vakageza maoko avo nguva dzose ukuwo vakapfeka mamaski nguva dzose amai makoni vanoti mbuya vavo avo vaiva nemakore makumi masere nerimwe ekubereka vakazoshaya mushure memazuva mashomanani chinova chinhu chakavarwadza zvikuru
3 days handina kurara kana hope handina kana kurara kana hope kana vozoti uku dhe yekutanga uko vaihumana vakarara vachihumana mhene zvavaitaura uku babowo vachitadza kusimba vachiti kiki saka noizi yacho pamwe ndekezobuda pane ndakarara ndoenda ndonovaradzika zvakanaka then gogo ndonovachinja upekurara pamwe vanenge vamutama movements vadonha pamubhedha vadii vadii sechoshona yange yakaoma asi yazova sandi gogo vakazotanga kutadza kutoresponda zvachese vasitarespondi taiedza takazokwana nhamba dzemamwe madoctors so dzaisecurata pasocial media tikavafonera kuti vauye vakatadza kuuya sandi manheru acho tikaedza zvese kuva kuvanhu vakati imbova kusambraino pisawo vatova matama bhosiyai dzavo dzanga dzakuoma tikaedza kuvaisa shuga mukanwa kudii kudii haa zvanga zvisabatsire saka sandi manheru gogo vanga vazongoti zii havachahumani havachadii havachataure kana chinhu kwati zii kusati kwangu karafi handizodzangu kwakaenda anotora masindani ekuchima pasi tikabvaona gogo vakashaya
vakambove gurukota rezveutano kwemakore akawanda Dr. David Parire Nyatwa vanoti vanoyemura zvikuru rwushingi hwaamai makoni vachiti vashoma vanhu vanokwanisa kuzvipira kubatsira varwere vecovid-19 Dr. Parire Nyatwa vanoti sezvo covid-19 ichinyanya kubata mapapu kunatira kunofanirwa kuitwa katatu pazuva kuitira kuti ziwa rinobva kumhino risadzike zvokunovhara tsinga dzinofamba nemweya unoenda kumapapu mutevedzeri wemukuru anoona nezvematenda asingatapuriranwe mubazi reutano Dr. Justice Mudavanhu vanoti zviuru nezviuru zvevanhu zviri kunyanya kufa pasi rose nechirwere ichi vanhu vakakwegura vane matenda eshuga nezvirwere zvemwoyo nehigh blood pressure Dr. Mudavanhu vanoti covid-19 hairapi vakapa muenzaniso wezvinhu zvekutarisira kumunhu anenge abatwa nechirwere checovid-19 zvinenge kupisa muviri chikosoro chakaoma nekutadza kufema zvakanaka
fever number 1 kunzwa kuneta tiredness number 2 handiti kosora kwekuri dry kutadza kufema zvakanaka neheadache but the classical symptoms atataura aya ekuti fever dry cough handiti ndoacho iwayo ecovid-19 mwanzo vakunze kwaita first case muzimbabwe please take serious munhu anenge aita anzi abatwa covid-19 and kana uri munhu ane other underlying conditions akafanana nediabetes akafanana nehypertension heart disease and uri old age thus it becomes difficult.
Gurukota rebazi reutano vaConstantino Chiwenga vakatsigisa hana dzevanhu apo vakavimbisa nyika mwedzi uno vachiti hakuna murwere wecovid-19 achashaya mubhedha zvehurumende uye bazi ravo richawedzera mibhedha iyi kana zvaonekwa kuti varwere vanoda kubatsirwa vawandisa vachiwenga vakashoropodzawo manyepo ari kufambiswa nevanhu pamadande mutande vachiti havasi vose vanobatwa necovid-19 vanopiwa mubhedha kuzvipatara nokuti vazhinji vavo vanokwanisa kurapwa vari kudzimba dzavo vasingasangani nevanhu kusvika vapora ndakamirira studio 7 muHarare ndini Kirimu Dzamiri.